Kumtangano waita ni wati girivavo kwa kukwaru kwa kukodi mwarare na asi Vama ngoma wati kwa kazupira kushandana mamu mapadezu matongi lwenika anupikisa Kutiva umbe mbata mizboka simba Asi mapato aya anupandra kunga achida zwe utongi wejekerere Kwete kuzitutu maza
Tine court iriyo ifat Tine MTC Alliance Tine Rainbow Coalition Isu tiri kuti ngati shande pamweje ete Tirine zvinhu zvitatu zvatiri kuti tikangowirirana izvitatu tinofanira kushanda pamwe chete. Saka imi munofanira kuziziyana kuti kana makutaurawo vanhu vanokubvunzai kuti sei vanhu ava vakaoma musoro. Hatina kuoma musoro nekuti tinoda kuti mangoma aite president quest. Takaoma musoro nekuti tiri kuda kuti one hatichadizve kuti tiite dictator munyika muno. Saka kana munhu asingadi kuti tibate-bate masimba a president achita one center of power hatimusapoti. Hatisapoti munhu anoda one center of power. Saka ipapo munofanira kunyatsopaziwa nekuti nhasi mungangomufarire asi iye mangwana haakufariri. Kana asati akufariri mangwana mhena ako. Saka ipapo tinonyatsomira kuti one center of power hatidi. Chechipiri isu sekoti muri kuona kuti munhu wese anenge akumirira koti anenge achimirira pazita rinonzi koti nekii yedu kuti kana munhu amira hamuchaziva kuti abva kubato ripi.
Izvi zvatsinirwawo nemutungamiri webato reZim First vaDerek Lupemba avo vati vasingade kubatana nevamwe imhandu.
Taramba achifamba mberi nemusangano wedu nemubatanidzwa wemapolitical parties avo vasingadi kubatana nevamwe tinovatora semhandu yevanhu nekuti mabiriro akaita zvinhu nguva inei yekuti mapato anofanira kubatana kuti tikunde.
Ataura akamirira bato remavambo kusiledon vatonderai makoni vati mabato akabatana ose zvinoapa mukana wekukunda musarudzo dzegore rino.
Hapana chinotikonesa kuwina because hurumende iripo yakundikana. Ezvinezvi ukatarisa ukaenda mutaundi unongoona vetinoti mastreet kings havazi kuda kuita mastreet kings but have been forced nehurumende iripo. Ukaenda kwese kwaunenge uchifamba unoona kunonzi kune fambi hazizi fambi hazina kuita asi hurumende ndiyakonzeresa situation yakadaro. Saka tiri kuramba izvozvo madzere ese ezvinezvo vakaburisa vamwe but it's not the solution. Solution ndeyekupa mabasa vanhu to empower vanhu kunyange kuwanikwa kwemabasa nekuti munogona kuawaka majeri asi kana musina solution anozara maburisa achizara nekuti hamuna solution.
Vamangoma vati kana vakakunda musarudzo vachashanda zvakasimba kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo vanoti hwakaondomorwa nezanu PF. Vatiwo chimwe chavachaita kugadzirisa kuti nyika ivewo nemari yayo uye kuti vakapiwa minda vawane magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda iyi kana kuti matitle deeds.
Chekutanga polisi yedu ndeyekuti tinotanga nezvatinazvo. Saka hatitangi nekumirira kuti kune varungu vachazouya kana machina achazouya kana maindia achazouya vachiinvesta munyika muno. Hatimiriri izvozvo. Hatimiririzve kuti kune vanhu vachazouya vari madhona wekuti kana madhona azouya ndokuti zvinhu zvedu zvidzoti pakati kwete. Tinoda kutanga nezvatiinazvo. Tine maparasetal zvedu. Tinotanga nekuchinja pfungwa dzavo kuti vazive kuti vari kushandira nyika. Hakuzi maparasteta hakuzi kwekuemploya vana sekuru nevazukuru. Hakuzi kwekuti maminista vaone kwekupira asi kwekuti zvishandire Zimbabwe. Toita iya inonzi transformation.
Mutungamiri wezapu vaDumiso Dhavengwa avo vanga vakatarisirwa kuuya kumusangano uyu vanga vasipo uye hatina kukwanisa kutaura navo kuti tizive kuti sei vasina kuuya. Ndakamirira studio 7 muHarare ndiri Thomas tiri pasi.